Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina ndira 26/2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zimbabwe yoiswa panyika dzine huori wakanyanyisa pasi rose.
Sangano reita jamuka rinoti riri kupinda mumigwagwa mangwana richiratidzira kusafara kwaro nekushungurudzwa kwarinoti kuri kuitwa vanotengesa mumigwagwa.
Vanhu vakawanda vochema chema nemitengo iri kuomesera vane mabond notes.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mabasa ekurwisana neuori munyika anonzi anenge asiri kuburitsa michero sezvo Zimbabwe yaramba iri panyika dzine uori wakadzama pasi rose. Izvo zvinotevera zvakaburitswa mugwaro resangano reTransparency International rinoongorora nyaya dzeuori pasi rose. Gwaro iri rakaburitswa nezuro uye rinotarisa uori wakaitwa nenyika zana nemakumi manomwe nenhanhatu. Gwaro iri rinoisa Zimbabwe pachidano chezana nemakumi mashanu neina munyika zana nemakumi manomwe nenhanhatu dzakaongororwa. Transparency International inotiwo mapoka akanyanya kusunda uori muZimbabwe anosanganisira mapurisa, tender board, pamwe neboka remitero ayo anonzi anoita kuti nyika irasikirwe nemari inosvika biriyoni remadhora pagore.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa murimwe sangano rinorwisana neuori reAnti-Corruption Trust of Southern Africa, vamunyaradzi Alois Chaumba, vanoti chiri kunetsa muZimbabwe ndechekuti hurumende haina kuzvipira kurwisana neuori hwayakatarisana nawo, izvo zvinozoita kuti Commission yeZimbabwe Anti-Corruption ishaye mazino kana yoda kuita basa rayo. Ngatinzwei hurukuru yataita navaChaumba pamusoro penyaya iyi.
Zvishamisika nekuti hapana zvamboshanduka kuti tione kuti tiri kuedza here kurwisana nenyaya dzeuori, asi kuti uori hutoendera mberi. Ndingangoti mavhiri aakubva pamotokari saka yango hayo njake njake chaiyo chaiyo.
Asi ka tinoona kuti muZimbabwe mune commission inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission, hainawo here zvairi kuita kuti inge ichideredza uori iwo?
Handiro boka rogari nganzi ringakwanise kushanda kupedza uori, asi kuti kune mapazi ehurumende akawanda, mapurisa, judiciary, iro reZimbabwe Anti-Corruption Commission nemamwe mapato akazvimirira oga. Asi dambudziko ratinaro guru nderekuti hakuna yatioti muchirungu yapolitical wiri kuti tirwisane nenyaya dzeuori.
Matauro imi mapurisa pane vanokwanisanga vachibata nyaya dzeuori, asi tinoona kuti mugwaro iro reTransparency International mapurisa ari kutonongedzwawo pane vamwe vari kukonzera nyaya dzeuori. Zvinorevei izvi?
Ndozvatatika zvaizvaya kuti yangova njake njake. Mapato ese wayaya ari kuedza kurama achisveta veruzhinji reZimbabwe. Nekuti muchirungu vanobvunza kuti hanzi who is going to police the police, kana vanosimirwa nemutemo kunge vachiona kuti huri haupo, kana ivo vatiwo pamberi pakuita huri hwacho, zvinoreva kuti hazvina zvisina kumira zvakanaka naka. Nekuti mukaona izvizvi kana kupanana kwematenda, kuita semu maraizinesi, hazvina kumira zvakanaka, hapana chakambomirira chimwe chakanaka baka.
Asi mungaona here hurumende ichitambirawo zvakabuda muongororo iyoyi?
kazhinji kazhinji andisanamboona hurumende ichibvumawo kuti zvinenge zvabudiswa nemasangano akazvimirira oga vangade kudzidza pamusoro pazvo. Vanongoti vanhu ivava vanotumwa nevanhu vanenge vari kunze kwenyika, asi tichiona kuti masangano iwayaya ndiye munhu ari kutaura zvanenge aita tsvagurudzo yazvo. Ndopanorasika mukana manje pari kuti hurumende haidzidzi zvinobva kumasangano emuno muZimbabwe. Chavo chavanongofunga bedzi ndezvekuti vanovapa mari ndovari kuti vanyore zvakadaro.
Vanga vari vamunyaradzi Alois Chaumba, vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa, vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Chikwata chetajamuka chinoti chichange chichiradzira mangwana muguta reHarare chichitsutsumwa nekwavanoti kubatwa neseri kweruoko kuri kuitwa vanotengesa mumigwagwa nekanzuro yeHarare nehurumende. Nechipiri, dare repamusoro rakapa mutongo wekuti vanotengesa mumigwagwa vambomira kubviswa kusvika matare apedza kuzeya nyaya iyi. Mutori wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Dzimwe nhengo dzetajamuka dzinoti sezvo hurumende pamwe nekanzuro yeHarare vasiri kucherechedza mitongo yematare vachienderera mberi nekubvisa vatengesi mumigwagwa, vaona zvakakodzera kuti varatidzire kunyunyuta kwavo pane zviri kuitika. Imwe nhengo yetajamuka ichange ichitungamirira kuratidzira kwamangwana uku muzvare Cosette Chirinda vanoti nekuda kwokuti nhengo dzavo zhinji dziri kurarama nekutengesa, vanorwadziwa kuti hurumende nekanzuro iri kushungurudza vanhu vari kutsvaga raramo.
Mangwana musi wechishanu musi wa27 January nenguva dza10 AM pakona Jason Moyo and Julius Nyerere tichasangana setajamuka apo tiri kuda kuratidzira kuhurumende yeZimbabwe, mapurisa eZimbabwe nevekanzuro yeHarare panyaya yekubvisa vanotengesera muguta reHarare. Nyaya iripo ndeyekuti tiri kurwadziwa nekuti vari kuda kubvisa vatengesi ava pachiraramo chavo, ndidzo nzvimbo dzavari kuwanira chiraramo. Hurumende yeZimbabwe ndiro dambudziko, kwete vanhu vari kutsvaga raramo.
Muzvare Chirinda vati zvinoshamisa kuti kanzuro inoti vatengesi vemumigwagwa ndo vari kukonzera zvirwere zvemidumbu, asi dzimwe dzenzvimbo dzakatarwa nekanzuro kuti vekumigwagwa vatengesere dzisina zvimbuzi.
Kwatakavimbiswa nekanzuru kuti ndiko kuchaenda vanotengesa kukoka-kola nekuna Coventry hakusati kwatombovakana nezvimbuzi chaizvo, zvinova ndizvo zvichatokonzeresa zvirwere zvakanyanya kune zviri kunzi vari kukonzeresa muguta reHarare.
Imwe zvenhengo yetajamuka uye vari munyoriwo vechidiki muHarare kubato reMDC vaDanford Ngadziore vaudza Studio 7 kuti vari kuzoratidzira vasina mvumo nekuti pese pavanozivisa mapurisa vanorambidzwa kuratidzira.
Isu setajamuka takapuwa clearance yekudemonstrator neconstitution yeZimbabwe. Mune right to demonstrate. Saka right to demonstrate ndiyatichaita express mangwana. Ishe kunotify mapurisa takamboko notify akawanda vakata turn down. Saka it's not even necessary kuti munhu anokudzvanyirira ndi munhu anoenda futi kukumbira kuti usanidzvanyirira. Saka zvakadaro tikuendera mberi because demonstration yedu iri peaceful ende iri pamutemo.
Vangadzore vati hurumende kana kanzuro haifi yakabudirira kubvisa vatengesi vemumigwagwa. Vangadzore vati sano ravari kutopa setajamuka ndirekuti vatengesi vemumugwagwa vadzidziswe kuchenesa pavanotengesera.
Mavheni pachezvavo vane responsibility kuina kuti izvo pavanotengesa pakachena here. Saka tode kuda nehurongwa nesitovharare hwekuti izvo mavhenda atajamuka nesitovharare paite nguva yekutsvaira nguva dzemanheru after vanhu vapedza basa. Because mutauni munenge minimalize makachena, saka nguva dzokuti kuma 10 usiku mavhenda ose votora responsibility yokuti pese pavatengesera vasati vaenda kukumba vodini votsvaira.
Pamusangano wavakaita nevatori venhau nechitatu muHarare, meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vakati vachiri kuongorora mutongo wakabva kudare wekumisa kudzingwa kwevatengesi, vakatiwo kanzuro iri pakati penyanga dzamushore sezvo vachinyatsoziva kuti kushayikwa kwemabasa ndiko kuri kupinza vatengesi mumigwagwa, asi vakati vane chido chekuchenesa guta. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mm-hmm. Vagari vemuchinoi vanoti varikurwadziwa nezvave kuitwa nevamwe vanotengesa ava vekupa mitengo muviri kuchinhu chimwe chete nekuda kwekuti mumwe munhu anenge achitenga achishandisa mari yemabond note mumwe achitenga nemari yekuAmerica. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Veruzhinji vanoti kupa mitengo miviri kuchinhu chimwe chete mucherechedzo wekuti mari yakaparurwa nebhanga guru renyika muna mbudzi yemabond notes haina uremu hwakafanana nemari yekuAmerica. Vagari vemuchinoi ava vanoti zvave kuitika zvave kukonzera kuti mitengo yezvinhu ikwire sezvo mari yekuAmerica yave kuita shoma munyika. Mumwe mugari wemuchinoi vatonderai makaya vanoti mari yemabond notes yave kuita kuti zvinhu zvive nemitengo miviri uye kuti zvidhure sezvakamboitika nguva yakare yemugore ra2008.
Mumaketi kana zvisina kufanana zvazviri kureva tiri kuenda pane nyaya yekuti inflation yedu isusu haisi kuzomira nekuda kwebhondi. Bhondi ndoriri kunzi inflation. Daita tisina bhondi tiringori necrisis yekunge tichishandisa plastic money mapurize anga dai asina kukwira. But nokuda kwebhondi munhu ari kuafektwa, munhu akabata chi hard cash iri bhondi racho.
Mumwe mugari wemuchinoi vasichuwa tungamuka avanoita basa rekutakura vanhu nemotokari yavo vanobvumirana navamakaya kuti mitengo miviri pachinhu uye kushandiswa kwemabond notes kwave kukwidza mitengo yezvinhu munyika.
Tiriona mapurize like okay mapurize akatosiyana kwati okay anotodhura, saka nyaya yemabond iri kukonzeresa kuti mapurize aite zvari kuitaizvo.
Vamakaya vanoti mabhanga ndiwo ari kukonzera kuipa kwezvinhu munyika sezvo vachiti munhu anoda kutumira kunze kwenyika anofanirwa kuunza mari yekuAmerica kunyange ane mari mubhangi vachiti mabond notes. Vamakaya vanoti zvave pachena kuti manyepo yekuti mari yemabond notes ine uremu hwakafanana nemari yekuAmerica.
Zviri kukonzerwa nekuda kwekubhengi, because bhengi raane makaunti maviri reUS dollar nebhondi. Bhondi racho iwokada kuriconveta kubhengi kuriita US dollar, bhengi riri kubva raramba. Saka ari kutengesa anoenda achinobhenga mari yacho kubhengi. Zvakwa ari akunyatsozva kuti mari haina kufanana neUS dollar. Kubhengi, kufirst bank, vanhu vaenda kunoda kunoisa mari mumastercard varambirwa kuti tangai matsvaga maUS dollar, vari kurambirwa bhondi. Vachiti chitsvagai US dollar hard US dollar. Zviri kureva kuti bhondi raakabata ari kunzi harisi equivalent to 380 yaakabata maoko.
Vamamuka vanoti vanotengesawo vachibvuma makadhi kana kuti swipe vari kubira vanhu sezvo vachiwedzera mitengo pazvinhu. Asi gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vakaudza paramendi nezuro kuti vanhu vese vasiri kubatwa zvakanaka nevezvitoro kana mabhangi vanofanirwa kuenda neumbo hwavo kubhanga guru renyika.
Ndinoda kuti munomu nditaure kuti kana zvirizvo zviri kuitika ndinowirirana naonarable member kuti mabhenga akuba endi izvozvo tichazvitsvitsa kuna reserve bank governor, ndiye anosupervisa mabhengi kuti aongorore nyaya. Ndinokurudzira wose mhomho yezimbabwe kuti kana paine zvakadaro endai kwagavhena mumupire shoko iroro ndokuti zvigadziriswe.
Kushaikwa kwemari yekuAmerica munyika kwave kukonzera kuti mari yekuAmerica itengeswe pamisika mitema nekune rumwe rutivi. Kushandiswa kwemari yemabond notes kwave kukonzeresa kukwidzwa kwemitengo yezvinhu. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Makatirira kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Munotikwanisawo kunzwa Studio 7 pa channel Zim muchishandisa decoder reWeStack kubva na 7 PM kusvika na 9 PM.
Chirongwa ichi chinodzokororwa zvakare na 11 PM kusvika na 1 AM. Kana muri pa WeStack, tsvagai channel yakanzi CHZM.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mm-hmm. Mutungamiri mucha weGambia va Adama Barrow vadzoka munyika yavo nhasi vachibva kuSenegal uko vanga vari kubva pakaita kusagadzikana muGambia apo vakatonga kwenguva yakareba vaya ya Jamee vakaramba kutambira zvakabuda musarudzo dzakaitwa muna zvita.
Mutungamiri wehurumende yeBritain amai Theresa May vari kutarisirwa kukurudzira kumutseredzwa kweukama hwakakosha neUnited States apo Britain iri kugadzirira kubuda musangano reEuropean Union uye vaDonald Trump vari kutangawo kutungamira nyika yeAmerica.
Turkey inoti pachiri pedyo kuti ipe maonero ayo pamusoro peurongwa hwemutungamiri weUnited States vaDonald Trump hwekugadzira nzvimbo dzisina njodzi muSyria.
Makaterera kuStudio 7 tiri kutepenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Kukandirana makobvu nematete kuri kuenderera mberi pakati pebato reZANU-PF nebato rinopikisa kuSouth Africa reEconomic Freedom Fighters rinotungamirwa navaJulius Malema. VaMalema nemuvhuro vakati vanhu vari muZANU-PF magwara uye vanotya kuudza mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe kuti vachisiya basa nekuti vakwegura. VaMalema vakati havavenge vaMugabe asi utungamiri hwavo hwave kudzorera Zimbabwe, SADC neAfrica yose kumashure vachiti vatungamiri havafaniri kufira pachigaro. Pasi rose vaMugabe ndoo mutungamiri anyanya kukwegura. Asi bato reZANU-PF kubudikidza negurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaChris Mushowe rakatukirira vaMalema rikatiwa havafaniri kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe uye havafaniri kutaura zvekwavasina kuswera.
Vanopikisa muZimbabwe uye vesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vagarawo vachiti vaMugabe vanofanira kuenda pamudyandigere nekuti vakwegura. Mukuzeya nyaya iyi, Tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato rinopikisa rePeople's Democratic Party vaSolomon Madzore uye nhengo yeZANU-PF Youth League vaJim Kunaka. Tatanga nekubvunza vaKunaka kuti vanoona sei mashoko avaMalema aya.
Hatisi makawadzi isusu ini ZANU-PF. Tinoziva zvatiri kuita uye nezvatiri kudira baba vaMugabe kuti vange varambe vachitonga. Andete, zvokuti izvo mumwe munhu anobva kune kamwe kanyika kake ouya kuno kuda kuzotiudzira kuti udzai kuti munhu akura and so forth. Isu pachezvedu tiri kutoona pati tiri kuti wisdom yavo haina kuchembera yavainayo. Anditi wisdom yatinoda isusu haina kuchembera, ndokusaka tiri kuti vaMugabe tinovada kusvika madhonga ameranyanga. Malema munhu anongotaura anonga ane chigaba chiyachiya chekuti kangochikika chinongoita noizi ngwangwarangwangwarangwangwangwangwere ende anofunga kuti akapinda muparamendi kwaanoita kusouth Africa akapfeka hovhurosi nemagambuti achingoita noizi muparamendi yese ndokunonzi kuita politics kana kuti ndoyaanoti revolution here, I don't know. Saka haisusu navaMugabe vedu tisiyei, ende ngatisiyei takadaro.
VaMadzore,
ndinotenda mukoma Zulu. Chekutanga kungoti zvako wakadini nyingi naJim mupana wangu tagara yangu vachiwirirana zvedu samaZimbabweans. Long my brother,
how are you?
I'm good, thanks my brother. VaZulu, nyaya yamataura iyi yakanaka zvikuru. Ndakanzwa mashoko akataurwa navaMalema Julius. Mashoko iwayo haakwanisi kukwenenzverwa zvinokunda matauriro aakaita. Ndinoona sokuti dambudziko raita nderekuti munhu wamazounza akamirira ZANU-PF ningina wangu vaakunaka. Munhu anonetsa kuti anomboti kunzungoti kunyimo nhasi unonzwa achimbotuka vaMugabe havaiti mangwana vanoita, asi zvisinei regedzai ndichingomutora somunhu weZANU-PF sokuti ndo zvavanenge vari. Haungazivi kuti vanenge vakanyatsakutsika papi. Muchidimbu ndiri kuti mashoko akataurwa navaMalema akanaka chaizvo. Vakamataura murudo rwokuti dai zvaibvira mutana wedu vaMugabe vavakura amunhu uya watinoda kukudza kuti aiwa nguva yekuinda kumudzandigere yasvika. Ndo chete pamashoko aaitaura. Tinodambudziko raitwa neveZANU-PF nderekuti vafunga kuti pamwe vari kuvenga vaMugabe. Aiwa, vaMugabe havasi kuvenga, havasi kutombovengwa zvachese, vari kutodikwa. Ndofunga vaMalema made it very clear, vakataura kuti aiwa
chikuti izvi ndiri kuzvitaura sewe chidiki ari kuti aiwa chikuvada vamugabe legacy yavo ino yavakaumba muAfrica yakakura chaizvo dai zvabvira vachiinda kunodini kunozorora mashoko akazotsirirwa zvaona vamalema ndokuti hapasina legacy anyway vamugabe chero vakaenda nhasi kunozorora kana kuti vakaenda mangwana munhu aagarisa vaakudya legacy yavo
vaakunaka munoti kudini zvirikutaurwa navamadzore
ya vamadzore ndoda kutanga kupindura pavati vakunaka vanowanzoti kunzungu nekunyimo paupenyu panowanika ivo zvakarewo handisi kuziva kuti vakamirira bato ripika vanenge vanoitawo zvakare kutiwo kunzungu nekunyimo handiti munoona so zvisinei ini ndoda kuti nditi hakuna munhu anoudzira mumwe munhu kuti chienda kumudya ndigere unozorora uri saniko isusu 2018 munyika yeZimbabwe takapa baba Mugabe mandate yekutonga Zimbabwe takavavhotera vakawina zvine mutsindo
vamadzore manzwa kavezanupf vari kuti ndivo vakasarudza vamugabe uye vamugabe vakakunda musarudzo zvine mutsindo nekudaro vamalema vanodei pamuchato wedhongi nebere
vezano havazivi kuti chinonzi kuhwina maelections kana kuti kubira maelections chindopa toda kuti tivadzidzise ipapo dambudziko raitika nderekuti tawanikwa muchirubhu mumwe chete miine bere mbada zvese nemakava mukatarisa vanhu vanenge vachiti vamugabe chete chete vamugabe ngavarambe vachingofira pavamugabe ngavaite sei vanhu vari kuda kuramba vachiba
vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato repeople's democratic party vasolomon madzore manzwawo zvakare kubva kunhengo yezanup f youth league vajim kunaka vaviri ava vanga vari parunare muharare
akateerera kustudio 7 munotibata pa909 am 4930 kana pa12080 nepa15455 khz pashortwave munokwanisawo kutibata pachannel zim muchishandisa dhikodha rewisdom kubva pa9 p m kusvika 11 p m kana muri pawisdom tsvagai channel yakanzi ch zim kana muri kunetsekana kuibata dzimai dhikodha renyu kwekanguva moribatidza zvakare mosikana zvakare kuitira kuti munyatsotibata pachannel ch zim channel zim inoteererwa nguva dzose pasatellite tv pasmartphone nepaindaneti paww channel zim net
zvakakosha kuti vanhu vanoita mabasa nechekuita netsika nemagariro evanhu vakoshese zvavanoita nekuve neruzivo rwakakwana runoita kuti vagokwanisa kuita izvi nenzira inowanisa raramo mashoko aya akabuda pamusangano wakaitwa nezuro mutoro wedu wenhau taura ishava anotipa nyaya inotevera
mabasa anechekuita netsika nemagariro evanhu akadai sekuimba kuita zvemutambo kana kuveza anotarisirwa pasi nevanhu vakawanda achionekwa seasina maturo uye vanhu vanoita mabasa aya kunyanya vanhukadzi vachionekwa sevanhu vane unhu husina kunaka chizvarwa chekuamerica amai Gina Haney avo vari kushanya munyika pasi pechirongwa chereciprocal exchange visit for Mandela Washington Fellows ndichipanga mazano mukuchengetedzwa kwetsika nemagariro evanhu vachitaura pamusangano wekuzeya nezvemikana ingawanikwe nevanhukadzi mumabasa anechekuita netsika nemagariro evanhu wakaitwa nezuro mubulawayo amai Haney vakati munyika dzakawanda vanhu vanoita mabasa anechekuita neizvi vanoonekwa sevasina hanya neupenyu vakatiwo zvakakosha kuti vanhu vave neruzivo rwakakwana pamusoro pemabasa avanoita kuitira kuti vasatarisirwe pasi mumwe wevanhu ane mukurumbira munyaya dzemitambo yepaterevhizheni amai Sera Mpofu avo vaivepowo pamusangano uyu vakabvumirana nemaonero aya vakatsinhirawo kuti vanhukadzi vari mumabasa anechekuita netsika nemagariro vasade kubudirira mumabasa avo nenzira dzisina kunaka kusanganisira kuita zvepabonde amai Mpofu vakati zvakakosha kuti vanoita mabasa anechekuita netsika nemagariro evanhu vavewo neruzivo rwemabhizimisi anogona kuitwa mumabasa aya kuitira kuti vasazove vanhu vanofa vari marombe sezvinomboitika pane dzimwe nguva
ndinofunga kuti zvinokosha kuti munhu agadzirire passion netarenda rake by way of getting education on whatever it is that they are passionate about. Ari neruzivo and agare achizoti upenyu uri kuchinja nyika iri kuchinja. Saka munhu anofanira kuti azive zviri kuitika munyika.
Muzvare Fortune Tazvivinga, mupepeti wemufananidzo uye vanonyorawo mabhuku evana vadiki. Muzvare Tazvivinga vakashanya kuAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship gore rakapera vakaudza Studio 7 kuti mabasa anechekuita netsika nemagariro evanhu mabasawo semamwe mabasa ose. Vakawanda vaive pamusangano uyu vakabvumirana nepfungwa yekuti zvakakosha kuti vanhu vane ruzivo mumabasa anechekuita netsika nemagariro evanhu vabatsire nekudzidzisa vanenge vaine shungu kana kuti vachangotanga kuita mabasa aya. Kune dzimwe nyika kunyanya dzakabudirira, mabasa anechekuita netsika nemagariro evanhu anowanisa vakawanda mabasa anovapa upenyu hwakanaka. Musangano wanezuro uyo wainzi Passion vs Profession, Opportunities for Women in the Arts, Culture and Heritage Sector, wakarongwa naSibusisi Webebe weWomen's Development Media Foundation na Butolezwe Nyati weAmagugu International Heritage Center. Vaviri ava ndevamwe vechidiki vakamboendawo kuAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Women's Lawyers Association, Mozvare Abigail Matsvai, vakurudzira madzimai kuti vazive michato yavanopinda kana vachiroorwa uye kunyoresa kumatare kana vachinge varasikirwa nemurume vavo kuitira kuti vasazotorerwe midziyo yose. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMarvelous Mhlanganyawe weStudio 7.
Chekutanga chandingataure kana tichitaura nyaya dzenhaka, chakakosha kuti vanhu vazive ndechekuti panenge pane munhu afa. Kana paita munhu ashaya, takutaura nezvekuti tingasheya sei upfumi hwasiiwa nemunhu uyu. Kuti tisheye upfumi uyu, mutemo unotaura kuti vadyi venhaka vanotanga kutariswa nemutemo anenge ari mumwe wemunhu akaroorwa akawanikwa nemunhafa uyu ashaya kana kuti vana vemushakabvu. Saka pakuda kuona kuti surviving spouse wemushakabvu ndiani, panochibvunzwa kuti vanhu vanga vakawanana ava vanga vakawanana netaiti yemuchato upi.
Mungatitsananguriro kuti michato iyi inosiyana sei?
Tine Marriages Act yedu chapter 5-11. Vazhinji vanoziva semuchato unowanzowanikwa kumachurch kana kuti semuchato unonzi chapter 37 nevazhinji. Wanano iyi inotaura iyo kuti mudzimai umwe chete nemurume umwe chete dzamara pakufa kana pakurambana. Saka kana pasina kurambana tasvika pakuti pasiwa, zvinoreva kuti surviving spouse anenge aripo anenge ari mumwe chete, angava mukadzi angava murume. Tine muchato wedu wechipiri under the African Customary Marriages Act chapter 507. Vazhinji vanouziva semuchato waiwanikwa kwamuzviti maipuhwawo setifiketi rekuti inini mawanana Mr. and Miss mukanonyoresa mopuhwa setifiketi. Iwanano iyi inobvumidza kuti iite madzimai anokwanisa kupfuura mumwe chete. Zvakadero murume akashaya akawana mudzimai wake nemuchato mhando yemuchato uyu, zvinenge zvichireva kuti panokwanisa kuita madzimai sekuti muenzaniso mairi, nekuti muchato wacho kana kuti nzira yekuwanana yacho inotendedza izvozvo. Inosiyana ne 5-11 isingabvume izvozvo. Then imwe nzira yekuwanana inocherechedzwa nemutemo yekupedzisira yacho inonzi Unregistered Customary Law Union. Wanano iyi zvekare inotendedza kuti murume anokwanisa kuita madzimai mairi. Asi chimwe zvechandingataure panhaka ndechekuti kune chikamuwo chevana chinenge chiripo pamutemo, ende vana chakakosha ndechekuti vana vese vakaenzana pamutemo uye vanofanirawo kudya nhaka yevabereki vavo kana vachinge vashaya.
avanga ari muzvare Abigail Matswai mutungamiri wesangano wesangano reZimbabwe Women Lawyers Association vari parunare muHarare naMavlas Mutanganya uye weStudio 7
musakangana chirongwa cheWomen's Round Table na 8 p.m. apo tiri kutarisa dambudziko rakatarisana neshirikadze dziri kumbonyikidzwa munyaya dzepfuma inenge yasiiwa nemurume anenge ashaya.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi tumirai namba dzenyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318.
Anokoneka yane mufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu nchiti murare zvakanaka vateereri toksia yemina ntungamiri ngomo na Chris Gande munau dzechindebele.